bazi reprimary nesecondary education tinonzwa kufara zvikuru nekumanaja COVID kwatakaita muzvikoro zvedu temi ino yekutanga ya 2021. Takakwanisa kuita macases akangoti one day asi marecoveries edu akuda kutosvika ku100%. Havasati vavese vakapora kubva kuCOVID asi akuda kusvika ku100% and tikutarisira kuti vhiki rino vachange vapora vakanga vambobatwa neCOVID yacho.
Tiri kuona kuti zvikoro zviri kuvharwa nemusi wechishanu svondo rino. Kana paine vanenge vachizonge vabatwa neCOVID-19 kana vanenge vachine COVID iyoyi, matanho apa amuri kuzotora ekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Kana pachinge pazoita vanenge vachine COVID patinovhara musi wechishanu, tiri kushanda nebazi rezveutano kuti ivo ndo vanozotibatsira kuti vana ivava kana maticha ivava tinenge takuita sei navo. Kazhinji kacho vanokwanisa kuiswa muisolation bay vachitarisa kuti COVID inenge iripo ine masymptoms here. Kana pasina masymptoms, kazhinji kacho vanokwanisa kunzi vaendeswe kudzimba dzavo. Asi kudzimba ikoko vabereki vacho vanokwanisa kuudzwa kunzi vanomubata sei mwana anenge aine utachiwana hweCOVID-19.
Muri kushandawo here nemasangano evarairidzi?
Isu tinosenza nemabato ematicha akawanda chaizvo. Hapana patinoita urongo hwatinongoita tisina kukurukura navo vemapato aya. Vese vanenge vachitoziva urongwa hunenge uchibva ipapo. Tinenge takatobatana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka mueducation system. Zvichakadai isusu tinenge tichikurudzira vabereki kuti vanyatsokwanisa kuriritirawo vana vavo panguva yeholiday yavari kusvika iyi, kuti vana vasawana COVID mukugara kwavanenge vakaita kumba. Vana ngavarambe vachipfekedzwa mamaski kana vachinge vabuda pamba, uye ngavange vachingogezawo maoko nekungoshandisawo mahand sanitizer. Vasangonyanya kungoda kungovhengana vhengana nevanhu vachiitawo social distancing, because izvi ndo zvinozotapurira COVID. COVID yakazoibata kwasara vhiki kuti tivhure, ndo COVID yavanozouya nayo kuzvikoro.